Tanyorera hurumende tichiti tisangane sekuwirirana kwatakaita nehurumende kubva mugore rapera kuti tichasangana tichitaura nezvemasalaries evashandi kamujanuary 2023. So tiri kutarisira kuti hurumende itidane tiinde tinogara patebhuro tichitaura kuti tionesane kuti our 2023 demands takasubmita kuparliament tikadzisubmita kugovernment as of December 2022.
Chii chikuru chaita kuti mushevedzere musangano uyu?
Zvikuru zvapa kuti tidainzire musangano uyu ndezvekuti tiri kuona hurumende yedu kuti iri kungochinja magoalpost. Like izvezvi tine issue yevana vevarairidzi vakanzi vanofanira kubhadharirwa maschool fees kubva gore rapera takupinda muna 2023. Varairidzi vabhadharirwa maschool fees as of December 2022, they are less than 10,000. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti hurumende zvinhu zvainenge yakataura inoti kunzwa zvinzi kune free education, kuti vangakwanisa kuita free education ivo vachitadza kubhadhara mari yevana vevarairidzi. So ndo zvimwe zvezvimwe nenyaya yemasalaries, kuti masalaries edu tikuda kungomati adzokere paanga ari muhoro watanga tichitambira muna October 2018 inova iyo 540.
Saka munotarisira kuti musangano uyu ungaitwa zvariini vachinosengwa?
Tiri kutarisira kuti zvinhu zvese zvikafamba negwara musangano uyu uchaitwa next week. Nemamiriro akaita zvinhu zvino hazvina kumira mushe. Varairidzi vari kuvhura zvikoro, vari kuchema mari dzemabhazi. So tiri kutarisira kuti musangano uyu uitwe svondo rinouya.
Ko, kana musangano uyu ukasabudirira kuitwa iro svondo riri kuuya ramuri kutarisira iri, matanho api amunozotora?
Kana musangano uyu ukasaitika, hurumende tainyorera ikasaresponda kwairi, tinenge taakunyorazve tichivazivisa kuti vashandi vachazenge vasakwanisa kuenda kumabasa, whilst tichivapa notisi yekuti tinozounge taakuenda kustrike. But tikaona hurumende isina kusangana nesu next vhiki riri kuuya, tichavanyorera tsamba tichivaudza kuti vashandi vaomerwa vachakwanisa kuenda kumabasa. Vanenge vakwanisa kuenda kumabasa vanezenge vachienda havo, but vanenge vasina kukwanisa hapana hurumende painozokwanisa kunge ichivamanikidza kuti vaende kumabasa, because tichazenge tavanyorera kuti vashandi vava yatingati muchirungu iyo incapacitated yekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa. Saka hurumende ikasatidana pakuti titsanangura patebho, tinezenge taakuvanyorera kuti vashandi vehurumende vese vari incapacitated.